everybody knows.
Manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru wakanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kukadzi 16/2025. Makateerera kustudio 7 netsenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose, svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump voparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nechina svondo rino ichabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka pasi rose reWorld Social Justice Day iro rinorangarirwa gore rega rega. Zuva iri rakatarwa ne United Nations General Assembly muna 2007 uye sangano re United Nations rinoti dzihurumende dzepasi rose dzinofanirwa kuona kuti dzaremekedza kodzero dzevanhu vose kusanganisira vakaremara, kusanganisira kodzero dzekuti vawane mabasa. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru uye vane tarisiro yekuti hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe dzichatevedzera zviga zvakatarwa neUnited Nations pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu ari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie.
Zuva iri rinorangarirwa ende richikoshesa atingati kubatana kana kuti atingati social contract inenge iri between vanhu nehurumende. Social justice inenge ichitaura kuda kusumudzira atingati ma certain elements musociety akaita seanga akambotsikirirwa kudhara, kunyanya marights evana, marights evakadzi, marights of the disability, nekoso kusumudzira vanhu in general atingati macitizens kuti vave vanhu vanova vachiraramawo upenyu hunoremekedzeka, especially tichitarisawo futi marights avanenge vanawo musociety and also maresponsibilities anenge ane hurumende towards macitizens avo.
Tinoona kuti iro sangano reUnited Nations riri kuti zvakare pazuva iri vanenge vari kutarisa nyaya yekushaikwa kwemabasa zvakare uyezve nyaya yeurombo. Tinoona izvi zvichizorangarirwa here nyanya kunyika dzemuAfrica dzisanganisira Zimbabwe?
Zvinofanira zvichirangariwa because itozova kuti tichitarisa kunyika yedu yeZimbabwe nyaya yemabasa inyaya iri kunetsa. And pane atingati high level of unemployment iri munyika medu and also iri kuwanika zvekare kune dzimwe nyika dzichiri kusumukira. And nyaya yemabasa iyi inyaya inobata zvekare atingati kodzero dzevanhu dzekuzviriritira uyezve kodzero zvekare dzinenge dzichida kuti vanhu vave wachi rarama upenyu watingati uri decent. Saka kana iri zwari riro riku tariswa atingi riku taswa shikare ichida kuti maurumende akuru zero kuti ave achigadzira mukana yekuti ma citizens avo munyika mavo vave vachikwanisawo kuva vachishanda zvekuri zviriritira uyezve vachikoshesawo kodzero dzavo dzekuti vave vachiraramawo upenyu hunoonekera.
Takatarisa Zimbabwe zvii zvingaitwa kuti tione zvamuri kutaura izvi zvichizowanikwa zvichikwanisika.
MuZimbabwe ndoona sekuti zvakawanda zvofakwa zvichioneka kunyanya-nyanya zvofakwa kuchiitwa nehurumende kunyanya-nyanya kukoshesa atingati marights evanhu. Hurumende Zimbabwe inofakwa kuve ichidzoka kuvanhu ichigadzirisa pachirungu yatingati the social contract kuti vanhu reason yavakaisira hurumende kuti ivepo ichivatungamira kuti ive ichisumudzira vanhu ichigadzira zvekare mukana yekuti vanhu vave vachiwanawo zvokuti vanokwanisa kuzviriritira. Saka zuva iri rokuti this year iri kutarisa kunyanya-nyanya yemabasa tinokurudzira kuti Zimbabwe sehurumende ive ichigadzira mukana iyoyo ichidzoka zvekare kuvanhu ichiteerera ende kuteerera kwacho kuchisanganisira kuva vachiremekedza constitution bodzi pakati pehurumende nevanhu. Bumbiro romutemo ndiwo rinova richiva chigavhena kuti vanhu vafanwa vachitongwa sei. Saka hurumende ikateedzera bumbiro romutemo ichiteererawo zvekare vanhu ndiona senge aya maresponsibilities avo kusanganisira nyaya yekugadzira mabasa inova ichionekwa vachizviita pambera.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re All Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica. Vatereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, mochaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa link munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi executive order unoumba commission itsva inonzi Make America Healthy Again. Commission iyi iyo ichange ichitungamirwa negurukota rezveutano muAmerica vaRobert F. Kennedy Jr. ichange yakanangana nebasa rekuongorora nekugadzirisa zviri kukonzera matambudziko muboka reutano muAmerica. Aya anonzi ari kuramba achiwedzera. Ichinyanya kutarisisa zvirwere zvisingapere zviri kubata vana vacheche. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga avo vanoti izvi zvakanaka sezvo zvichipa vanhu vemuAmerica mukana wekuti nhunha dzavo mune zveutano dzinzwike nehofisi yemutungamiri wenyika iyi.
Chandinga taura ndechekuti zvese zvinoitwa kuti utano hwevanhu huchengetedzeke kana kuti huve nani zvinobatsira. Saka tinovimba kuti commission yagadzirwa iyo yaiswa naPresident Trump ichabatsira kuitira kuti maAmericans anzwisise kuti utano hwavo huri kufamba sei munyaya dzakaita sezveobesity kana kukura muviri nezvinhu zvakaita atinoti machronic medical conditions. Saka idanho rinenge rakanaka.
Ndezvipi zvimwe zvirwere zvamungati imi zvinokwanisa kunge zvichizotariswawo pasi pekomishen iyi?
Zvirwere zvatingange tichitarisira zvirwere atinotiwo machronic medical conditions marvelous and anosanganisira zvakaita seobesity kana vatoti kufuta kuya kwakanyanya zvikuita zvirwere zvakaita sana diabetes kana zveshuga hypertension kana kukwira kwepanoti kukwira BP nezvimwe. Ndinovimba ndichanyatsa kuzoongorora hangu kuti madetails akamira sei but basically at not my chronic medical conditions hopefully vanenge vaita saulaera sana gomarara nezvimwe zvirwere zvakadaro.
Tambotarisa yedu pazvirwere zvamataura izvi, pane zvingaitwawo here nevamwe vangange vakateerera vachifungawo kuti pamwe vane zvirwere izvi zvakadai sekuita muviri wakakura nezvimwe zvakadai seBP?
Chandinoona mavhelesi chinofadza mazuva ano ndechekuti zvirwere izvozvi zvakaita sana zveshuga nekukufuta kana kuti obesity pava nemamajures anokwanisa kuitwa iye zvino anosanganisira mishonga. Kune mishonga inonzwa naOzempic yokuita kuti vanhu valuze weight kana kuti vaderere muviri. Koita zvemamajures akaita sezvinhu zvaana exercise nekudya chikafu chine hutano. Uyezve chanonyanya kukurudzira ndicho kuti vanhu ngavaone vana chiremba vachiita vanoti mamedical check up so that vonyatsa kuongororwa kuti cholesterol yavo yakamira sei, weight yavo yakamira sei. Kune zvatinoti vana hemoglobin A1C zvokutarisa kuti vane shuga here nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nava Christopher Musodza, avo vanova mukuru wefunga AI Africa, tichikurukura nezvenyaya yekushandiswa kweartificial intelligence. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga, vanhu vanonyanya kutya kuti AI nekufunda kwayo nekugona kwayo nekusaneta kwayo nekuti makombiyuta vanhu vacharasikirwa nemabasa nekuti AI inenge yakuita zvinhu nekukurumidza nekuti mushini yakaona inenge yagona kuita zvinhu izvi nemazvo inete haizorore ende inogona kudzidzawo zvakare. Kune dzimwe nyika ndiyo yakutotyaira dzimota saka vamwe vari kutyira kuti no, dambudziko riri kutanga nderekuti AI ichatorora nomabasa. Chechipiri ndechekuti sekutaura kwataita AI iri kutora njere. AI haisati yakugona ku yatinoti hunhu uyawe hausati wagona kuisa pamishini. AI haigone kunzwa tsitsi, AI haigone kuchema, AI haigone kushatirwa, asi noti maemotions ayaya hapo. Saka tinoona kuti AI ikazoiswa kune mabasa akafanana nemapurisa, mabasa anoitwa nevanhu vematare edzimhosva, majaji ayaya, ikana isina hunhu ubuntu kana kuti ichigona isingagone kuzotaura nevanhu like ikaiswa kumacustomer service nechi isina hunhu uyawe handononge tinorasikirwa nechimwe chinhu. AI vamwe vanotyawo zvakare vanovanyanya kuteerera mafirimu matinoti masaifa ayaya vanofunga kuti no, ikazonyanya kudzidza zvakare inozofunga kuti yakakosha kupfuura vanhu.
Zvino chii chiri kuitwa kumisa mamwe ematambudziko aya?
Nyika dzese dziri kutogara pasi kuedza kuongorora kuti vangashandise AI sei isingavakwadze isingazokanganisa, isingazokonzere mhirizhonga, isingazokonzere kurasika kwemabasa, isingazokonzere matambudziko akawanda. Nekuti vamwe even vari kushandisa AI kuti ivadrivhere mota, ivatyaire dzimota idzi, inoimwe application iri kushandiswa kumayuro kunyika dziri kuna naEurope nekuna naAmerica. Vamwe vari kutoona vari kurasika nekuti even chero iwo ukashandisa maps yepafoni yayo inoshandisa AI vakawanda vakatomborasika vanoishandisa iyoyo. Saka mota dzinodzityaira dzedza dzimwe nguva dziri kuta dziri kurasika. Zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti pamwe zvichatanga kugadzwa makore ari kuteera aya, asi pane mitemo imwe iri kutogadziriswa kune nyika dzatanga kushandisa AI zvakanyanya. Nekuti AI yayo pane yatinoti liability. Kuri kunzi kana uri mumota muchitimbo kune vanoita zvemutemo malawyer, kana uri mumota kana mabasa ese kana zvese zvinoitwa pane ino yatinoti liability neimwe yavanoti legal person. AI yayo munhu here? Kana iyo iri kutyaira mota ikaita accident, ndiani ane mhosva? ungati kompyuta ine mhosva here. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kugadziriswa pamusoro pe AI pamutemo kuti vanhu vagone kuona kuti no kana AI yazokanganisa kana kuti yazopara mhosva sezvo yakufunga semunhu yakuita mabasa anoitwa nemunhu. Ndiani wacho anenge achikora mutemo, munhu akaigadzira here, munhu ari kuishandisa here kana kuita sei?
Nematambudziko ese aya amataura tingati inobatsira here AI?
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzwa kwatinoita AI neta, AI harare, makombiyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu aya achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neAI. AI tuliona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda, kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maborder, kuongorora kuma airport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti tenda yafura panapa, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza vanova ivo mukuru wefunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu vechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum. Muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nasi tadzoka zvakare na mfundisi Venon Chamba nechikumbiro chatakaita tichiti kutanga kwegore kudai mfundisi imbotipaiwo mashoko ekutanga nawo vateereri vapinde vakazarukirwa. Saka regai tisapedze nguva tinzwe zvizhinji kubva kwavari. Tinokuchingamidzai mfundisi, sanganai nevateereri.
Kwazwai, kwazwai.
Makati gadzirira zvipi sondorino? Makati gadzirira zvipi sondorino?
Mwari vari kuda kuti ndigoera nememe pamusana penyaya yekusaregerera. Kana muchirungu tinoti unforgiveness, nyaya yekusaregerera. Mwari vari kuchengeta munhu wese ari pano akanditeerera nechikonzero kana kuti zvikonzero zvakakura zvakanaka. Vazhinji vakatisiya gore richingotanga, vazhinji vakatisiya uyezve vakazorora gore rapera rakutonopera. Asi iwe tenda Mwari, wachengetedzwa, wasarudzwa naJehovha. Ndinoda kuti kune muteereri akanditeerera makorokoto zvekare. Nhau yekusaregerera chinhu chiri kumisa vana vaMwari kana vazhinji muupenyu kuti vasakomborerwa uyezve upenyu hwavo hushanduke. Nekuti masvomo aripo panyaya yekuregererwa naMwari ndeyekuti Mwari vakanzwa iwewe uchikumbira ruregerero kuti ndiregererewo, vanoenda mubhuku ravo vogutarisa, vonzvera mwoyo wako kuti iwewe wambotiwo varegerera here, vese vakakutadzira. Saka kunyangwe Mwari vachida kukuregerera havachakwanisi kuti vakuregerere, nekuti vanosungwa ivo saMwari nemirayiro yavo. Munozviziva here kuti tikaenda mubhuku yaJob chapter 42 verse 10, Bhaibheri rinotitaura kuti Jobho paakanamatira shamwari dzake ana Elifaz, Bildad naZopa, paakangovanamatira kuti Mwari vaivo nawo vaitirewo zvakanaka, Bhaibheri rinobva rati ndokubva Jehovha abudzoreredza Job zvose zvaakanga abirwa naakaipa zvakapeteka kaviri. Chakaita kuti Job azokomborerwa nekudzoreredzwa zvinhu zvaakanga abirwa naakaipa haisinye kutaka namatira shamwari zake. Asi munamato wakaita Job wakakonzereswa nekuti akatanga ari girira. Job haigona kuinamatira shamwari zake nekuti shamwari zake ndodzaimureverera dzichimutaura kuti wewe une mhaka dzawakaita pamberi pamwari dzichimuaccusa. Asi ye Job akanga asina mhosva. Paakazongosunungura mwoyo wake kuti regai ndiregerere shamwari dzangu ndokudzinamatira, apedza kudziregerera ndo zvakaita kuti abudirire. Unoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvaSolomoni naDavhidhi baba vake? Dhavhidhi anonzi akatonga Israeri kwemakore anoita 40 kana kuti 40 years nemuchirungu. Asi Dhavhidhi aakunofa, anodedza mwana wake Solomoni oti, mwana wangu Solomoni, ndakuda kuti uchisimba, chisimba imisa baba wako mazuva angu ekurarama asvika pakukwana. Ndakuda kunozorora nekuti ndafamba nzira yakafamba vazhinji vakazorora. Chinzwa unzwe zvakazoita Dhavhidhi manje. Dhavhidhi ndokupfuurira pamberi kuudza nekuudza mwana wake Solomoni, akati, unarangarira ana Shimei? Shimei akandituka, ndinoda kuti uzomuuraya. Unamurangarira? Ndinoda kuti apinde muguva zvine ropa mukati. Unarangarira zvekare Joabhu? Unozviziva zvaakandiita? Dhavhidhi ndokutanga kuturira, ndokutanga kuisa mweya wekusaregerera pane mwana wake Solomoni. Solomoni ndokutongawo futi makore 40 kana kuti 40 years nemuchirungu. Uri kuzviona here kuti kusaregerera kunoita kuti tirarame makore mashoma shoma mapfupi pfupi panyika? Kusaregerera kunotishaisa zvinobatika, utano, pfuma, kunyangwe nenyasha dzaMwari. Ndoda kuti nhasi uite sarudze kuti uregerere munhu wese akakutadzira. Vamwe tinana baba vedu nana mai vedu panyama wakatibereka, hatitaudzane nawo nekuti wakaudzwa nen'anga, ukaudzwa nemaprofita kunzi mai vako ndo vari kukuroya. Vamwe hationane nana baba, asi Mwari zuva ranhasi vari kutitora runhare mbozha rwako. Unyore tsamba ungoti, baba ndinokudai, amai ndinokudai kumusha ikoko. Mwari atiitire zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Mwari akutungamirirei. Mwari akukomborerei nokusingaperi. Muzita raJesu. Amen.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Chamba nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai zvikuru kunge mange munyesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndimi Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika kana kuti Mighty Warriors chavimbiswa kuti chichawana mari yemuhoro nemabatirwo akafanana nechikwata chevanhurume Warriors, izvo zvange zvisingaitike munhoroondo yechikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri mutevedzeri wemutungamiri weZifa, muzvare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi reZifa, muzvare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzvare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemaMighty Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi veThe Warriors. Apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana-siyana. Chikwata chemaMighty Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kusangana neAngola svondo rinouya. Muzvare Kadzombe vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabvu yevanhukadzi neyevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu ivanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kuma Mighty Warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakachanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva weZifa vaNgobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo Mzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa neZifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe nedziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri weZifa wakasiyana-siyana wanga uchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemaMighty Warriors vaidyiswa sadza nematemba masikati nemanheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemaMighty Warriors chichasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 Gurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Basa ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamabhizi vaive vati vachaita nepese pavanogona kuti gadziriso yeNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbocha, zitumira iku studio7@voanews.com. Muno kwanisa ukunzwa na uzedupa www.voashona.com. Ini ndiri Marvelous Msanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthokazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi ka bonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki size sibambe king sasiyi-1 sensengisijula.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetyiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. UNgqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, eMahlabathini, eSothini kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Wazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele seziphelile. Abantu yibasebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kaningi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki size sibambe kimi sasiyi-1 sensengisijula kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelele ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ubusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma yena owadlelwa inkomo nyakenye uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezo sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sebesicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi zisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihlanqe zihlele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikhansili engelamandla okungena khona.
Ikhansili iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abeforester bebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iPhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ukuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho izifuyo zakho ilezi zilwane ukompasethwa njani unikwa njani ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye nezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court koBulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lapha ngenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuVOA Ndebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesikhathi silokumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathi silokumobilize ama-organizations, lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs wona lawa, sizama ukumobilize ukuthi ke kuqaliswe. Silungiselele umcimbi lowozayo ozakuba umhla ka 4 and 5 April eNkayi kweDakamela, esizaba khona ke mhla ka 4 okuzakula ama programs ahlukeneyo, imiklomelo yona esisiba khona mhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile team yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ubuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngoboyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zona zokuthi siyakhumbula, we are proud by his soul rest in peace, ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo, si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage-a ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko noku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo, and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sidlula khonapho-ke imiklomelo eyabe khona ngamafishane iyiphi yakhona yabe niwa lonyaka inikwa abantu?
Uzananzelela ukuthi sibantu abahlukeneyo, samakhathakuresi ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe, ama-pillars ayakha isizwe achiyene, kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Uzananzelela kulabanye abakhontribute esizweni ithi i-sports. Lonyaka ke silabododa njengabo uMadinda Ndlovu ngomunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but kuba i-inspiration inspire u-Adam Ndlovu, inspire oPeter Ndlovu, inspire labanye abantu abaningi noku-continue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nendani ukuthi kube to-sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu labo esizabe sibanikeza, kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo. Sifana omunye owehlabeza laphana kwenze ukuthi 30% rate ehlangabeza up to 78% enkaya laphana, njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo, angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna, vala ngamakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho, angeke kube khona singaxhasananga. Ubuhle bakho, ukukhula kwakho, i-success yakho cannot be there abantu bengekho, angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona. Nxa ungekho wena, ngoba nozawuba khona. Sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula, abalenhliziyo ezinhle, abalenhliziyo ezothanda ukuthi hayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha, uyadinga amanzi, uyadinga isawuti, uyadinga ishukela, uyadinga uxhaso ngendlela ezihiyetshiyeneyo. Ngaba khona olwenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana, ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo. Inombolo ngu-plus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndona.
Plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo, labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani, ngoba kuyinto yethu sonke. Imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo, ngoba sikwenzela idakamela kuphela, sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu, induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, olivalisayo namhlanje ngumthembu osithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namhlanje siqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lwe-artificial intelligence.
I-Uruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ekuthiwa yi-Uruza AI, layo isebenzisa i-artificial intelligence. Iyanceda kakhulu abalimi, sukhangele la kwezempilakahle. Iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe ele mkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu besi befuna ukuthatha impikitsha, behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi. I-AI yenelisa ukwenza konke lokhu, ukubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le yenje, umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani enjani. So yikho sibona khona ukuthi lakwaze lohlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisibe ezimalini, amabhenki, amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile uthi nxa kuyuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali. Wonke lokhuyana i-artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa, ungayiphendulisa yini kumbe hayi, behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asetshenziswa kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la, nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane, loba kusekusuleka kwesikhathi bani, yahle kuphendule masinyane AI ukuthi i-chatbot, ube ne-chatbot uyinikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke kweza lihlangothi lwe-education ikhona, iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa. Kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulingisa izifundo ezinye zabe zi-targeted, ngathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific. And nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning fana nesikhathi se-COVID abantu bayefunda ngamafoni, befunda i-UK emaklasini, iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo. Kwelakithi
i-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi, ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane, kayidingi i-AI njengomuntu ukuthi umuntu uyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako, yona hayi kayenzi ma mistake. Njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe, thina njengabantu beZimbabwe, siyamukele i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke, ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethole imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza, ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzo sincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli ikhatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana ngokuthi kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazaripleswa ngamakhompyutha amakhompyutha azaba nyathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sibonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseko naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseko ekuqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula, ufuneka ayoqala khona kweDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu. Ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile, useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu. Ukhuluma ngegama likaJesu. Kanti wuye owayeyisitha esikhulu sikaJesu. Ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi bayathandaza khona bemnikeze afike lapho abopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama likaJesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguyena umnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke bakhwebana bathi hey uye lo ufuna ukusibuthanisa abe sesibopha abantu ba kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu. Nizakumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina ngizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe, isipiriti leso sasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthiwa babemlinda nasegedini lapho ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthiwa isipiriti sikaSawule sakhuphuka kakhulu saya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke ababhulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe. Bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya. Sithi uNkulunkulu aze abe nani ey'nhlungwini eniza eninazo egameni likaJesu waseNazaretha. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini, hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Kristus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanle ya ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisaspanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors uBekithemba Ndlovu.
UThemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi Samandlo, njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kuseKezi, ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova Mzilikazi, ugogo zalo umama ohlala eMakhokhova. Ozalo baba hlala eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma, sengu-grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School, ngafunda isecondary yami eMsitheli eBorankalise ukudlala ngisasemncane kuma juniors kaDopu Papa ngadlala.
USopa wadlala amanda 17 namanda 19 eBhoso, lapha asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elaliku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho iHighlanders yambona khona, then I went to Highlanders ngo-1997 Andrew Madinda. Ngadlalela iMorocco Swallows eGoli, ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars, ngase ngidlala kuMpumalanga Black Aces, yikho lapho ngagcina khona i-career yami eGoli. Ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona, ngiyaziqhenya ngayo because awukho lula ukuwina ama-championship, umsebenzi onzima. So ungabona uwine 4 the record kuHighlanders, omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicije. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami engiyithandayo iHighlanders.
Ngenxa yohlonzi lwakhe uBekuthemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors, lapho afika wenza izimanga.
Playing career yami 2004 First Nations Cup iZimbabwe qualifier, lama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Lupahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mbwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Charles Wane,
benjani maruwaru la mimina mwara ipiri kwa kwa kasi skocha ngu Charles Mshauri
utatene mchala panzi ubege watu watala ukekesha eze nguku
2012 ngena kocha kwa Elenders lo Kevin Kaindu wansuwa kwa Elenders ngagu ugu haumain nilo Kevin Kaindu still then ngagu ngawali stint ugu Green Fuel wa manji mkocha ugu Blauwe Chiefs ugu Division 1 ame young coach wanted to grow mfuna ugu kula lami ngizibone usemkocha amatimu amakhulu usemkocha labo national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekuthemba Ndlovu kathesi elebulawayo cheese lidlala kusibaya sedivision 1 kusouthern region kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba secastly premier soccer league igalwa ngwezo cheese sibanda we studio 7 kobulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokushukahlukana kwendawo libingelelwa ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkuzeni yami evele ngolinto eziyezivele ngezinga ngumfana wasemkuza ensuza isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho ngidinga impilo ngomfoko kaMpofu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zithi 0287 0813 36 953 enye sibili 0773 65 61 417 kanti we email isilapha bekinkosi ncube 546@gmail.com enkundleni ke la zokuxhumana elamani ngena ku Facebook oqedukoma music ku TikTok nakhona ngifone page oqedukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yenu kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela waphi amazwi.
Siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke futhi nenzele okuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu xhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwey'ndawo nabontanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Kwa Kufanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.